Zviri kuitika kuMiddle East apa pakati peIsrael neHamas zvinotyisa. Takutoona kuti zvakutoita kutekeshera mudunhu rese zvekutoti kakutoita kange ka World War kadiki kana ka Regional War kemiddle East imomo. Chatiri kuona chiri kunyanya kukonzera kuti hondo irambe ichingowedzera ndeyekuti nyika dzine masimba pano pasi dzakaita sana United States, vana Britain vava, nana Russia, nana China, havasi kunyatsoshandisa masimba avo, matsimba avo avanawo, especially kunana United Nations Security Council. Tinoona isu kazhinji kana svondo rapera pakabhonzi paitwe resolution ku Security Council yekuti hondo yekuibhomiriswa iyi, vana United States vakaishandisa masimba avo emavhito kuti aiwa hatidi zvakadaro, Israel ine kodzero yekuzvidzivirira. Asi tiri kuona kuti zviri kuitwa neIsrael yacho hakusi kuzvidzivirira, zvapfurikidza pane kuzvidzivirira, kwakutopaza kutopedza nzvimbo inonzi Gaza.
Zvochireva kuti kudini manje izvi kuenda mberi vaambofana.
Saka munoona kuti dzimwe nyika zvino kana dziri mudunhu imomo, kunyanyanyanya dzinosapota na Hamasa vakaita sana Iran kunana Yemen uku mahuti nevamwe vakadaro, vanenge vaakupindirawo nana Hezbollah kunana Lebanon uku, vanenge vaakupindirawo vari kudivi rana Hamas. Saka izvi zvinenge zvakutokonzera hondo inenge yakutobata kana kunana Iran, kunana Yemen kokota, toona ikokoko kunana Red Sea, nzvimbo dzakapoteredza ikoko kwakutotyisa, hondo iyaya yakutoramba ichitekeshera.
Asi chingaitwa chii chaizvo kuti hondo iyi ipere?
Saka chingaitwa apa ndechekuti dai nyika dzakaita sana United States nana Russia yavawo nevamwe zvisinei nekubhopokana kwavanoboita nedzimwe nyika nenyaya dzavasi kuonana nazvo, ngavamise hondo iyi. Ngapachiitwa danho kunyanyanyanya neUnited States inova iyo ine influence kana kuti masimba pane hurumende yeIsrael kuti aiwa ngatichimirai, zvamaita izvozvo matoparadza zvakwana, ngatichimisai hondo iyi tigare pasi.
Ndoda kuti mutarisewo senyika seZimbabwe kuti vanhu vangadzidzawo kutii pamusoro pehondo yeIsrael neHamasi.
Isusuwo seZimbabwe chatingadzidzawo pazviri ndechekuti kuramba uchishandisa masimba kujanyirira vamwe vanhu zvinogona kuzodzimara zvaenda muhondo. Tigazvitore zvinoitika muno muZimbabwe kuti hurumende yemuZimbabwe inozviona ndo ine masimba, ndo ine mauto, ndo ine mapurisa, ndo ine zvese zvese, yoramba ichidzvanyirira vanhu. Vanhu vangaita havo senge vari kuvasina masimba vanongodzvanyirirwa, asi pane pamba vachasvika pakugunun'una pekuti vaakuti zvakwana. Kana zvasvika pekuti zvakwana, munhu aakuti hapatisina chandichinacho, kusi kufa ndekupi, munhu iyeye ari dangerous.